inyaya inosimisa zvikuru nekuti America inova ndiyo nyika inotarisirwa kunge iri nyika iri pamusoro maererano nezvekutongwa kwejekerere. Taakuona kuti vanhu vaakuda kushandisa violence kugadzirisa nyaya dzematongerwo enyika. Sezvatinoziva ndeke chipiri vanhu vachinzi vari kuda kuedza kupfuura vaTrump. Zvinotaura kuti muno munyika yeAmerica zvematongerwo enyika zvaita kuti vanhu vapararane zvakanyanya. Muchirungu yatingati political polarization zvaakuita kuti vamwe vafunge kuti tibvise munhu uyu kana kuti munhu uyu atisingade abve pachigaro kana kuti asapinda pachigaro nzira yakanaka kumupfuudza kumuuraya, asi zvinhu zvisingatarisirwe nokuti muAmerica hazvisi zvinhu zvinowanzoitika izvozvo kuti vanhu vanorwisana kana kuurayana kana kupfuurana nenyaya dzematongerwo enyika.
Ko, vamwe vanotiwo dambudziko rinogona kunge riri rekuti munhu anongokwanisa hake kutenga pfuti zviri nyore nyore.
Munhu handione sekuti ndiro dambudziko nekuti vanhu vane pfuti vakawandisa muno muAmerica chaizvo, asi hatinzwe kuti vanofamba vachipfuura vanoita zvematongerwo enyika kuti mapoliticians. Iyi inyaya yokuti maRepublicans nemaDemocrats vasvika panyaya yekuva vana mukutaura yatambotaura yainonzi political polarization, zvokuti kune vanhu vasingadi kutombonzwa nezvavaTrump, kune maRepublicans vasingadi kutombonzwa nezvemaDemocrats. Saka zvasvika pakuti vamwe vanhu vanenge vaine pfungwa dzakasiyana nevamwe vanobva vafunga kuti awi munhu iyi mhandu ngaapondwe. Kune vanhu vakawanda vari kunyora, vamwe vari kusungwa vasati vatomboita ekisheni yacho, vanenge vachiti vaTrump ngavapfuudzwe nekuti zvavanotaura zvinoita kuti nyika yedu isagarisana zvakanaka. Vamwewo vachiti maDemocrats havasi vanhu vanoita zvinodiwa neAmerica nekuti vanoda kupinza vanhu vekunze. Izvozvo ndo zvinoita kuti vanhu vaite ukasha. Handifungi kuti nyaya yekuti vanhu vane pfuti vakawanda ichokwadi, hongu vanhu vane pfuti asi havafambi vachingopfuura mapolitician. Yes, once in a while tinonzwa kuti paita mass shooting, but zvinenge dzitori nyaya dzimwe dzakasiyana nedzematongerwo enyika.
Saka dambudziko iri ringagadziriswa sei chaizvo semaonero enyu?
Maonero edu, zvinenge zvakakosha kuti vanotungamirira zvematongerwo enyika vaise runyararo munyika kana kuti vaite nyika kuti iite calm down. Zvakakosha kuti mutungamiri wenyika vaJoe Biden nemupedzeri wavamai Kamala Harris dei zvaigona voita musangano navaTrump nevamwe vavo sevakuru pamwe chete nedare remuno reCongress, vogara vakuru vogara pasi vachitaurira nyika yese kutoda runyararo, hatisida kurwisana. Politics inyaya dzekurwisana mupfungwa kwete kurwisana physically. Pakashaya kudaro zvechokwadi tichanzwa kuti umwe anenge apfurwa zvechokwadi akazofa. Nekuti mazwi ari kubuda mukanwa mevakuru ava vari kuita zvematongerwo enyika ndo ari kuita kuti vanhu vape ukasha hwekuda kuti awi munhu haasi right, saka imhandu ngaapfudzwe. Zvikuru zvakakosha ndezvekuti zvandataura kuti ivo vanotungamira zvematongerwo enyika iye vakwanisa kutaurira nyika kuti aiwa tinoda runyararo, tinoda kuti vanhu vasaite zveumhondi zvokuda kupondana. Zvingabatsira zvikuru kwazvo kuti munyika muve nerunyararo, tive nesarudzo yakachena, tive nesarudzo isina kurwisana.